saka yo musipo mamuri kupi
mamuri kupi
pandaisha ya mare sipo mamuri kupi
mamuri kupi
bini ndi rwezi ndichimhanya ndega makunditsuma
makunditsuma
muchitopecha pika ndedenga muchindigesa maindisuka ndifamba netsoka mvura chinaya ndichikutemba muri vemudanga muri mamero still I don't know vanori lava nanomaka pamuchamuka kubva kuhope ndenge ndabaya pamunotibata raf atikanganwe pamunotigosta pamashes atikanganwe munotitsvaga kana zvaoma tokuponesai tokutengerai tokutakwisai pamunotibata raf atikanganwe pamunotigosta pamashes atikanganwe munotitsvaga kana zvaoma tokuponesai tokutengerai tokutakwisai
Papa munondi kanganisa Denga ndiri mopa ndenge chibatiniza Tarisa grab that I'm making Chiri mo order chiri major Kungenda kanda kwinei Vanenge chipoko vanenge ma finish mbaba Hava chataura rough nekuti tabuda pazviri Chiri mga tumira chiri sishiri moshika chisesa sasaba kwedu Medu pamunoti odi munongo wana chiri pa menu I came out for the game and I will always be good I've been through the most and I will always be good
Kana zvaoma tokuponesai tokutengerai